Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare raMajor Street, amai marehwa nazvo gofa, vati vasikala vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo, pavanonzi vakaburitsa vhidhiyo vachiti muzvarimo Blessing Alley, vakanga vapambwa nenhengo dzeZANU PF, kunyange hazvo pakazobatwa vapayas Jamba Mukandi, avo vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF, avo vakatobvuma mhosva iyi matare. Amai gofa vati izvi zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva achitsvaga vanhu vasirivo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Ali. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti vasikala vave nemwedzi gumi neumwe vari mujeri aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora mazana matanhatu kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva, vasikala pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi, vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avasikala, vaHarrison Ngomo, vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti vasikala tisati taenda kunodya chikafu chemasikati, vabatwa nemhosva. Obstructing the course of justice. At a sort of a mascot of an opposendence, but a poor find, yes, 600 man, Matoro, America. Anufanago Padra, Nomsua 5 May 2023.
Vankomo vati vachakwidza nyaya iyi kudare pamusoro.
Chokutanga ndechekuti tanzi tikwidze nyaya iyi kuda matare makuru ehigh court, nokuti vasikana havasi kubvumirana nekubatwa nemhosva kwavaitwa. Chokutanga, chechipiri nemutongo wacho uriko, vane chivimbo chokuti dare repamusoro rakaitongorora nyaya iyi rinogona kusvika pakonkluzheni yakasiyana neiyi.
Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaostalo Siziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita vasikala nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms, and one of the reforms atinotarisira mareforms anofambirana nenyaya dzemafreedoms of people. Honorable Vasikala hana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo vasikala evidence yese vakasubmita haishandi, uye koti chiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate, iyo state ichitaura kuti yakasiya zvanga zvanga vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura naHonorable Vasikala, which is a travesty.
Asi vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi, vanoti matare anoshanda akazvimirira.
Munhu wapara mhosva unongoferevetwa kana awanikwa nemhosva unosungwa, kana awanikwa asina unongosunungurwa. Saka kuferevetwa munhu wese unogona kuferevetwa, kunyange iwe wandiri kutaura naye pano unogona kuferevetwa. Asi kana wakangochena wakachena, vanoti mushonga haubati pasina ronda.
Vasikala havasi kuzobuda mujeri kunyange vanzi vabhadhare faindi nhasi, sezvo vachine dzimwe nyaya dziri matare. Vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga mushure mepambwa kwamuzvare Ali. Vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzirawo veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga muna 2020, vachitsigira kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume, avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mekubatwa nemhosva imwe cheteyo. Nakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.